Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri ndira 18/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare ravapa mbeo kureva kuti vatongwe vachibva kumba uye vabhadhara mari inekaiwo 5000 RTGS. Nyaya yavo yapfurikidzwa mberi. Sanzi vachadzoka mudare redzimhosva zvakare mwedzi unouya apo pachazotongwa nyaya yavo musi wa24 February.
Nengo natu dzeMDC Alliance dzakasungwa nezuro dzamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi ndokubhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Mamwe masangano anomirira vagari vemuHarare ari kukurudzira veruzhinji kuti vasarudze vamiriri vanogona basa musarudzo dzichaitwa muna kurume. Vagari vekumasvingo vochema-chema nekushayikwa kwemagetsi muguta ravo. Ndiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo nhatu dzeMDC Alliance dzakasungwa nezuro kumasvingo dzamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi ndokubhadhariswa mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora emaRTGS pamunhu mumwe chete kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzi nhatu dzinoti vaAlec Tabe avo vanoda kumirira MDC Alliance inotungamirwa navanelson Chamisa musarudzo yekanzura ward 4. Nengo yeMDC National Executive amai Margaret Chakabuda pamwe navavingisai neRupandai. Vatatu ava vakasungwa nezuro ndokuvata muchitokisi usiku hwese vachinzi vakaita musangano pasina mvumo kwaapiri muward 4 mudhorobha remasvingo. Rimwe remagweta vevatatu ava vaphilip Shumba vati vatatu ava vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nemutongi wedare amai Patience Madondo avo vati vabvise zviuru zvishanu zvemadhora emaRTGS pamunhu kuita kuti vatongwe vachibva kumba.
Dare ravapa mbeo kureva kuti vatongwe vachibva kumba uye vabhadhara mari inoitaiwo 5000 RTGS. Nyaya yavo yapfurikidzwa mberi. Vakanzi vachadzoka mudare redzimhosva zvakare mwedzi unouya apo pachazotongwa nyaya yavo musi wa24 February.
Rimwe gweta ravo vamatinunere vati vatatu ava havasi kubvuma mhosva yavari kupomerwa vachiti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongero enyika sezvo sarudzo dzekutsiva vakadzingwa muparamende nemakanzuru dzava kuitwa musi wa26 kurume.
Nda mukoti havasi kubvuma mhosva yavo nokuti vanoti pakati pavo hapana kana konivhina uripo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance mumasvingo Muzvare Lee Mahachi vashoropodzwa kusungwa nekushungurudzwa kuri kuitwa vatsigiri vavo.
Isu seMDC Alliance Masvingo Province inotungamirirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa tiri kushoropodza zvakasimba zviri kuitwa nebato reZANU-PF. ZANU-PF iri kusunga nhengo dzeMDC Alliance nguva nenguva. Chinondishamisa ndechekuti ZANU-PF nezuro chaiko yakaita meeting yavo, vakaita musangano wavo, vakaita mhirizhonga, vamwe vakatotemwa kutaura kudai vamwe vanonzi vari kuzvipatara asi hapana kana kunzwa kuti pakasungwa vanhu.
Kusungwa nekupinda mudare kwevatatu ava kunoitika pasina svondo mbiri. Imwe nhengo yeMDC Alliance vaJohn Mpanduki vekuBikita vakapamba vakatochwa kwemazuva maviri ndozosiyiwa vakakandwa padei pemugwagwa kumashava. Gore rapera mwedzi wambudzi imwe nhengo yeMDC Alliance vanyasha zvambe mawere vakafa kwaGutu mushure mekurwa nevanonzi vatsigiri veZANU-PF. Asi sachigaro weZANU-PF Masvingo vaRobson Mavhenyengo vanoti bato ravo hariiti zvemhirishonga vachiti vanokoshesa kuchengetedzwa kwemutemo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mamwe masangano anomirira vagari vemuHarare ari kukurudzira veruzhinji kuti vasarudze vamiriri vanogona basa pamwe nekuita zvido zvavo musarudzo dzemabyelections dzichaitwa musi wa26 Kurume. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo kuvatori venhau, mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti vagari vemuguta vanofanira kukoshesa sarudzo idzi dzichaitwa musi wa26 Kurume, vovhotera vanhu vane ruzivo rwokuita basa nemazvo zvisinei kuti vanobva kubato ripi. Vati sarudzo dza2018 dzakaratidza pachena kuti kuna vamwe vakavhoterwa vasina ruzivo rwezvinotarisirwa kuitwa nakanzura. Vashumba vati mamwe makanzura anotadza kana kuita misangano nevagari vakati vanhu vakadai havafaniri kutombosarudzwa.
Chatiri kunyanya kuda ndechekuti kunyangwe munhu achiti anobva kuMDC, kuMDC ipi zvayo kana kuzano PF, anokwanisa here kupatsanura zvido zvari nezviri kudikwa nebato rake, uye zviri pagiraundi panyaya dzekuwanikwa kwemvura, masuwereji nenyaya dzemigwagwa nezvimwe zvingawandidze magariro ewanhu.
Vati mumawadhi mazhinji makumi masere nemanomwe ari muHarare, Ruwa neChitungwiza, basa harisi kufambiswa zvakanaka. Makanzura ese akadzingwa basa aibva kubato guru rinopikisa reMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Vashumba vati pane vamwe vakadzingwa basa vanokodzera kudzokera pazvigaro zvavo sezvo vaigona basa ravo.
Izvozvo zvekudzosera macancellors akange akarikoliwa ari zvakare akange ari kupiwa mhosva dzitori kumatare edzimhosva dzisati dzapera, chinhu chinoratidza kusanyanya kuteerera wagari.
Sachigaro wesangano reHarare Metropolitan Residence Forum vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzemabyelection dzinopa vagari mukana wekusarudza vamiriri vavanoda.
Saka tinoshuvira isu seHarare Metropolitan Residence Forum kuti dai mukana uno wapiwa kuvagari nevacitizens enyika ino vanokwanisa kuvhota kuti vange vachisarudza vanhu vavanoda. Nekuti tinosiona pasarudzo dzimwe mapato ezvematongerwo enyika vachiimpoza macandidates, vachipa vanhu macandidates avasingadi. Saka izvozvo tinogara tichitaura nezvazvo kuti aiwa ngazvisirwe mumaoko nemuzvido zveveruzhinji kuti vasarudze ivo vamiriri vavanoda.
MDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa yakaita chisungo chokupa vese vakadzingwa mukana wekuti vapinde zvakare kuti vapedzese basa ravakasiya. Munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti vari kutsigira nhengo dzavo dzese dzakadzingwa basa zvisina tsarukano neMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora. Vatiwo zvinofadza chose kuti danho rebato ravo riri kutambirwa nemufaro neveruzhinji.
Hongu bato rakatora chinhano chekuti ava naava vakabvutirwa mukana wavo wekuti vaseze community and wanga usati wapedzwa. So in solidarity tiri kukumbira mavoters kuti vashare the same solidarity with these councillors and MPs vakaitwa record before the end of their term. So we are in the process yekuengage the communities to explain this position.
Vaive kanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziore avo vakadzingwa vati vakaramba vachishandira vanhu munzvimbo yavo uye vanofara kuti vanhu vakagadzirira kuvhota muwadhi mavo.
But pane zvakawanda chose zvandaida kuita. Ndakakliya madhambu site ose anga ari mucommunity, zvibatsira necommunity nekanzuro. Sechitiri munoziva kuti kuHarare ward 16 hamuna public hall. During my time I made sure kuti izvo nzvimbo yekuisa public hall takaisetiwa and yatovepo iri approved. To me it's a milestone achievement. So pandiri kudzoka tokatsvaga way yekuti izvo how can we fund public hall ivakwe because at least ground ra available. For the last 30 years or so people have been failing to get that ground. But through working with stakeholders, through working in a council system, we managed to secure that. So my challenge jaya kuti pandiri kudzoka kuita neshauri ground rekuzadzisira munyaitwa tokwanisa kudini zvavapo.
Tabvunza vangadzore kuti havachi kudzingwa zvekare here vakati havafungi kuti zvichaitika zvekare nekuti bato ravo rakagadzirira rwendo runo.
Vachi kudzingwa obviously takatanga mitarachinje dzaka nezvatiri kuronga. That's why izvo vachinetsa kuti hamukupinda nezvitari nezvitari. That's why vari kupanika. But it is so atinge havakwanisa kuziva kuti izvo power required and we will be able to secure vote yevanhu.
MDCT yakatozivisa kuti ichakwikwidza sarudzo ichishandisa zita rekuti MDC Alliance. Province. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission, Amait Priscilla Chigumba, vakaudza Studio 7 mukupera kwesvondo kuti zvekunetserana mazita pamapato ezvematongerwo enyika hazvisi zvinhu zvitsva sezvo zvakamboitika pakapasanurwa naMDC pachibuda mamwe mapato akaita seMDCT, MDCN uye zvakamboitikawo panyaya yezano ndonga nezano PF. Vakati makakava akadai anopedzwa neElectoral Court sezvo risiri basa rezek. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vagari vemudhorobha remasvingo pamwe chete nekanzuru yavo vari kuchema-chema nekambani yemagetsi iyo yakawedzera chirongwa chekudzima magetsi zuva nezuva, vachiti iri kudzima kunopombwa mvura yemudhorobha kuBushmead kudhamu rekumutirikwi, izvo zviri kuita kuti vanhu vapedze mazuva vasina mvura mudzimba. Godfrey Mutimba anotipa zvizere.
Vagari vataura neStudio 7 vari kuti kudzimwa kwemagetsi kwawedzera muguta ravo, izvo zviri kuita kuti vapedze zuva rose vasina magetsi uye vari kupedza mazuva akawanda vasina mvura. Mumwe mugari wemusha weRunyararo West, amai Judith Moyo, vanoti nenyaya yemagetsi iyi pasi pechirongwa cheload shedding vakapedza svondo vasina mvura mudzimba dzavo, izvo zvoita kuti vandochera mvura kuzvibhorani nematsime asina kuchengetedzeka.
Isu sevagari vekuno kuRunyararo West tiri kubatikana zvakanyanya nekuda kweload shedding, nekuti kuno kwatiri kugara mvura ichauyi. Kanzuro yakati nekuda kweload shedding havasi kukwanisa kupamba mvura, saka tiri kutoponawo nekuchera mvura muzvikova, nekuti iko zvino kuri kunaya, ndo mhanza yatakaitawo. Asi mvura iyi inenge isina kutinakirawo pautano hwedu, saka tatichingokumbirawo kuti load shedding ingadzorwawo zvingaitawo nani, kuti kanzuro yedu ikwanisewo kuti ipambewo mvura, tikwanisewo kuwanawo mvura yakachena sevagari.
Meya weguta reMasvingo vakuri Maboke vati chirongwa chekudzimwa kwemagetsi chiri kukanganisa kanzuri yavo kupomba mvura kuti isvike kuvagari, sezvo vachidzimirwawo magetsi avo kwavanopomba mvura kudhamu reMutirikwi.
Ya, ichokwadi kuti tine machallenges atosongana nawo pamvura kumahigh leveled area sekwana Gomba nedzimwe nzvimbo. Dambudziko riripo nderekuti tava kulimitwa panyaya dzokupamba mvura nokuda kwemagetsi. Magetsi paanongoita load shedding, hatina kuwana dedicated line redu remagetsi risingadzimiwi. Panongoendawo magetsi kuBushmead anenge anobvawo aenda koko, saka hatisiri kukwanisa kupamba mvura zve24 hours zvatanga tichiita. Saka ndozvinozoisa kuti vanhu vatambure magetsi kudaro, tambure kuwana mvura. Tiri kumbotaura nevanhu vezesa kuti at least vatipo dedicated line kuti hari affectwi neload shedding, so that tisazokanganisika panyaya dzokuprodusa mvura, nokuti mvura tinoziva kuti iri essential kuvagari vese vomumasvingo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupi ravati zvese iri kutyora mutemo pamwe nekodzero dzevagari.
Isu sesangano rinomirira vagari hatisi kufara nekudzimwa kuri kuitwa magetsi kuBushmead, nokuti zviri kuafekta mvura especially kunzvimbo dzakakwirira. Izvo zviri kukonzera kuti vagari vaite 2-3 days vasina mvura. Masvingo City Council iri kuchema nenyaya yekuti havasi kukwanisa kupamba mvura nenyaya yeload shedding. Naizvozvo taichikumbirawo kuti zesa iteedzere mutemo wakataurwa nehurumende yekuti nzvimbo maessential services akaitwa seikoko kumawater plants nezvipatara anga asingadzimwi mvura. Naizvozvo tichagarawo pasi nezesa naiyo Masvingo City Council tione kuti tingavaka chinhu chimwe chete.
Studio 7 yatadza kunzwa divi reZimbabwe Electricity Supply Authority zesa sezvo mukuru wezvekufambisa kwemashoko pakambani iyi vaGeorge Manyaya vati havakwanisi kutaura sezvo vasiri kubasa zuva ranhasi. VaManyaya vati vatumira mvunzo yeStudio 7 kune vamwe vavo vasina kudoma nemazita avo vasina kutipa divi ravo pataenda kumhepo. Asi kambani yezesa yakabudisa mashoko ekuti iri kuwedzera kudzima kwemagetsi munyika yose, ichiti iyo iri kusangana nedambudziko rekugaya magetsi kuchiteshi chayo chikuru chekukaribha. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe kana kuti 11 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi masere nevaviri 382 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere kana kuti 5258 uko vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vakava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu zvine mazana mana ane makumi matanhatu kana kuti 226,416 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevana kana kuti 4,209,724 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvitanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 3,236,083 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi maviri nezvisere zvine mazana manomwe nemakumi mana kana kuti 28,714 uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chemaseneta emuAmerica kubva kumapato maviri chakavimbisa Ukraine rutsigiro pamwe nezvombo apo chakashanyira nyika iyi nezuro. Chikwata ichi, icho chine nhengo dzeDemocratic Party nedzeRepublican Party, chakayambira mutungamiri weRussia waVladimir Putin kuti mauto avo asapinda muUkraine zvechisimba. Asi Russia iri kuramba kuti iri kuda kupinda muUkraine zvechisimba. Mauto emuSudan akauraya vanhu vanomwe vari kupikisa utongo hwemauto apo vairatidzira nezuro. Vakuru vakuru vemauto vanoti vachaomesera vose avo vari kuti vari kukonzera mhirizhonga munyika iyi. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti dziri kupesana nemaonero ebhanga guru repasi rose reWorld Bank ekuti upfumi hweZimbabwe huchakwira gore rino. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vanoti zviri kutaurwa neWorld Bank zvinoratidza kuti Zimbabwe iri mugwara sezviri kutaurwawo negurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Avo vakati vanotarisira kuti upfumi huchakwira nezvikamu zvishanu nechidimbu kubva muzana gore rino kana kuti 5.5%.
Gore rino ra2022 ikonomi inofanira kukura ne between 4.5 to 5%. Izvi zviri kubva mukuti agricultural season yegore rapera yakafamba mune zvakanaka pakaitika bumper harvest yatakaona tese nekunaya kwemvura kwakaitika. Gohwo irori ndo rakabatsira kuti upfumi huende mugwara rakanaka zvichisanganisirawo nemitengo yezvicherwa zvatinoti maminerals. Maminerals maprices acho anga akati kwirei gore rapera tichitarisa goridhe riri kucherwa nemaartisanal miners nemainformal miners rakati wandei gore rapfuura. Zvosanganawo nemutengo wanga uri pamusoro zvakabatsira.
Mumashoko kuvatori venhau, bhanga guru reWorld Bank rinoti upfumi hwenyika hwakati kwirirei gore rapera uye rinotarisira kuti huchaita zviri nani zvakare gore rino kana mvura ikanayawo zvakanaka, vanhu vakabayiwa nhomba yecovid-19 uye hurumende ikaenderera mberi nekudzika mitemo yekusimbaradza upfumi. Nyaya yemusiyano wakakura zvikuru pakati pemari iri kutengwa dhora rekuAmerica pamusika weRBZ Foreign Exchange Auction nepamusika wepamukoto inonzi neWorld Bank ichapawo kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira zvakanyanya. Asi vamuponda vanoti musika wekutenga nekutengesa mari weRBZ Foreign Exchange Auction uri kushanda zvakanaka.
Reserve Bank matanho yakatora ekuisa auction yekubatsiridza kudzirira musika mutema weparallel market neblack market. Zvakabatsiridza kuti mabhizinisi awane mari ekushandisa kutenga zvinhu zvekunze nemutengo wakaderera, mutengo wakakodzera. Izvi zvakabatsirawo kuti maprice adzikame agadzikane.
Nyanzvi munyadzezvoupfumi muzvinafundo Gift Mugano panoti upfumi wakati kwirirei asi pane zvirewarewa zvakawanda.
Tichiongorora tinoona kuti zvava kupa dambudziko kumatargets akanga apiwa na Minister of Finance ekuti 2022 upfumi hwenyika uchasimukira ne 5%, nekuti kana takakwanisa kusimuka ne 5.1% 2021 ichitanga tichibva mugomba rekuti makore maviri apfuura kumashure tanga tine recession inhawo yemadrought necyclone idai. Saka hazvizogoni kuti wasimuka tichibva mugore riri nani sa 2021 then muna 2022 wokwakwamuka wosimuka zvakanyanya kusvika 5%, hazvigoni. Ndiri kuona kuti kunyange World Bank ichiti gore rinei riri kutarisira positive growth, inonga iri small increment yatingati ma 2%.
Ko panyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu vamuganhu vanoti apa havawirirane ne World Bank.
Ongororo yendakaita inoratidza kuti mitengo ichataramba ichiita chimbwa mupengo kutiza, nenhau yekuti toda kutiziveka kuti iri kukonzeresa kuti mitengo yekwire chii. Mitengo iri kukonzereswa nemari iri kuprindwa neReserve Bank, ichikonzereswa nemabudget anonga akapuwa allocation akawanda the Minister of Finance, echienda kuagriculture, echienda kumaconstruction. Ndo kuri kudyiwa mari iri kupinda market. Mari iyoyo yoita kuti vanhu vatenge foreign currency, mari dzotiza.
Mashoko aya atsinirwawo nemunyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, vaJafet Moyo.
Irecovery, e-growth ichibva panegative. Tingatarisa upenyu hwevanhu unenge wakamira sei. Saka pane growth, tingati inenge isingavasiri munhu zvake ari pasi.
Banga reWorld Bank iro rakati gore rapera vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 7.9 million munyika vainge vakatarisana nenzara inotyisa. Rinoti uwandu uhu huchaderera kusvika pamamiriyoni matanhatu nechiuru chimwe chete gore rino kana kuti 6.1 million. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vaive mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica, Mushakabvuva Dhevamavhinga, vari kurangarirwa pamunamato wepadande mutande uchatungamirwa nekereke yeMethodist Church in Zimbabwe kuBritain nemugovera 22 ndira 2022. Munamato uyu uchaitwa kubva nenguva dza2 masikati nguva dzekwakare kuBritain, idzo dzinenge dziri nguva dza4 masikati kuZimbabwe. Munin'ina wamushakabvu Dr. Edgar Munatsi vanoti munamato uyu hausi kubatanidzwa nenyaradzo kwete, vachiti nyaradzo ichange ichizotungamirwa nemhuri kuZimbabwe uye ichaziviswa mumazuva mashoma anotevera. VaMavhinga vakashaya musi wa4 zvita 2021 vari kuSouth Africa vava nemakore makumi mana nemaviri ekuberekwa. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Munatsi pamusoro penyaya iyi.
Hongu vajonga ndizvozvo chaizvo mugovera unotevera. Musi wa22 January kune munamato uchaitwa kuno kuEngland. Munamato uyu uri kuitwa nesvondo rechurch reMethodist Church in Zimbabwe fellowship, fellowship iri muUnited Kingdom, nekuti ndiko kwaishumira vaJehovahvhinga vari. Saka svondo iri kutungamirira munamato iwoyu wekusvisukidza mweya wavaMavhinga musi wemugovera musi wa22.
Munamato uyu uchaitwa nenzira ipi? Vanhu vachaungana here kana kuti uri kuitwa padande mutande?
Munamato uchaitwa vanhu vashoma-shoma vanokwanisa kuungana vangangoita kana makumi mairi chete. Ndivo vachaungana vanenge vachigara munyika yeEngland, asi vazhinji vachange vachipinda pamusangano uyu padande mutande. Pane nzira dziripo dzekuti vanhu vanopinda sei padande mutande dziri paposta ratakagadzira richaratidza kuti vanhu vanoda kuona vanoona papi, vanopinda paZoom kana vanga vanonge vachitarisa paFacebook. Ndidzo nzira dzinenge dziripo, asi tinokurudzira ruzhinji kuti nenguva yatiri kurarama yedenda reCOVID-19 zvinenge zvakangonaka kuti vazhinji vanokwanisa zvavo kuona padande mutande, vaite vari padande mutande vari mudzimba dzavo kana kungava kupi kwavanenge vari, kuitira kuti tikwanise kuteedzera mitemo yakaiswa yekucherechedza kuitira kuti denda reCOVID-19 risatapurika.
Munamato uyu Dr. Munatsi ndo watingati here nyaradzo pachivanhu chedu?
Munamato uyu munamato uri kungoitwa nechurch usiku batanidzwa nenyaradzo. Nyaradzo tichazozivisa vanhu mazuva mashoma anotevera. Ndinovimba kuti mwedzi uno usati wapera mazuva acho enyaradzo anenge aripo. Nyaradzo ichaitwa kumusha kuhwirish kunove kwatakaradzika mukomadhewa. Saka kana mazuva acho aapo tichazivisa vanhu. Tichaita kuti mazuva aya azivikanwe pachiri nenguva kuitira kuti hamane shamwari vanoda kuungana vachifamba kuenda kunyaradzo vazive paine nguva vagoita urongwa hwavo nenguva iripo.
Vanoda kupinda munamato uyu vanokwanisa kupinda nenzira ipi, Dr. Munatsi?
Hamane shamwari dzese dzinoda kupinda pamunamato uyu vari pasi rese renyika, kungava kuZimbabwe kunana America ikoko kwamuri, vanopinda padande mutande. Tinenge shandisa nzira mbiri, panenge paine Zoom neFacebook. Saka vanhu vanokwanisa kuona ipapo. Takatumirawo mamwe malink evanoda kutaura kuitira kuti tikwanise kuronga urongwa hwacho, kuitira zvazoita zvokumhanyidzana tingange tangoziva kuti vanoda kutaurawo ndevanani nenguva iripo. Saka ndivo mapindiro anoita vanhu pamunamato uyu, vanoshandisa Zoom kana kuti Facebook.
Vanga vari munin'ina vamushakabvu vadhewa mavhinga, Dr. Edgar Munatsi, vari parunare kuBritain neStudio 7. Vanoda kupindawo mumunamato uyu, endai pawebhusaiti yedu www.voashona.com, apo muchawana zvinodiwa kuti mupinde. Munhauzemitambo. Zimbabwe iri kutamba neGuinea izvozvi mumutambo wayo wekupedzisira kumakwikwe 2021 AFCON Group B ari kuitirwa kuCameroon. Guinea ine mapoinzi mana mushure mekurova Malawi ndokuzoita mangange neSenegal, iyo yakarova Zimbabwe 1-0. Malawi yakarovawo Zimbabwe 2-1, zvakasiya Zimbabwe isina kana poindi imwe chete. Guinea yakatobudirira kupinda mugungano rezvikwata 10-6. Mushure memutambo uyu, nhasi Zimbabwe inobva yatakura mabhegi ayo ichidzokera kumusha.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
The connection na 8 PM tiri kutarisa matambiro echikwata chemawarriors kumakwikwi e2021 AFCON game. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nhengo nhatu dzeMDC Alliance dzakasungwa nezuro dzamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi ndokubhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Mamwe masangano anomirira vagari vemuHarare ari kukurudzira veruzhinji kuti vasarudze vamiriri vanogona basa. Musarudzo dzichaitwa muna Kurume. Vagari vekumasvingo vochema-chema nekushayikwa kwemagetsi muguta ravo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.